yatinga kuti kana kuti vamwanzo kuchaitika chakati mikuru yemunyika achaita rimwe basa ongomira kuti chaona kuti chamira sei. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti mukuru wenyika kwaari kutouya ari kutouya akatakura rubatsiro rwakawanda zvikuru zvokutoti vanhu vese vanototi ah mukuru wenyika mafambiro kana vanozoziva kuti anga anouya akatakurei vanoti ah mukuru wenyika inga kufamba kwavo kwakanaka zvikuru. Kana vachifamba vachiti kana vafamba zvinhu zvakaipa kumusha vanodzoka vakabata choviri chomutovo uyu ah tinozvikudza. Chechitatu mubvunzo wenyu unova mubvunzo wenyu wokutanga hongu mukuru wenyika vachinja urongwa hwavo hwavanga vainahwo hwokuti vachadai vagodai vagodai saka vachakurumidza kudzoka vachakurumidza kusvika kunoku vakamura purogiramu yavanga vainayo vakuti vadzoke kumusha vauye vakatakura zvavakatakura vauye vavatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Handingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika isi security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa kune vari kubatsirwawo taakuziva kuti zvinoizvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara kune vamwe vasiri kuoneka manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vasedai nevakuvara asi chikuru chatiri kuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana vesenta Charles Luwanga kuti vanovayamura ipapo nekuti vari kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambike chaedza chachishoma asi mauto edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu.
Ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro rwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva ino kuti vanhu vavabatsirawo nechimbi chimbi?
Chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati chindo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumakombe building 7th floor ndokuri kunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro zienda kuedza kunobatsira zvotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho.